mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangbanani anhasi uri musi wechina 18 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Chenda kujima kwa nisa kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi Ini, jini tanono kawande Jini Washington DC ndi chiti yezu no isuri mchurongwa cha nasi Vanu wafane chowele che COVID-19 muzimbabwe Vave churu chinema za namana anigumine wasere 1418 Sangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights Rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muZimbabwe haishandiswi pavanhu munyika. Nengo ye MDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuru remapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezvoutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana mana ane gumi nevasere 1418 zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro vanhu zana nevasere 108 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi, vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatanhatu 546. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevanomwe 127 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mana ane makumi maviri nevatatu 35,423 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu ane gumi nevashanu 31,615 Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyora gwaro kubazi rezveutano richiti rinoda kuti hurumende ivimbise kuti kubva nhasi haishandisi pavanhu mishonga inobva kupi zvako isati yaongororwa muZimbabwe. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vanhu vose muZimbabwe vane kodzero yeutano hwakanaka, naizvozvo miviri yevanhu vemuZimbabwe haifaniri kushandiswa pasina umboho hunoratidza kuti mishonga iyi inoshanda isingakonzeri zvimwe zvirwere kana kuvhiringa utano hwevanhu. Tichienda pamepo, munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights wakamirirwa namukoma Andrew Makone wanyora tsamba kuminister of health and child care wachikumbira kana kuti kudimanda assurance kana zvirutsigiro kana kuti mashoko akakosha ekuzazikidza. Tirikukumbira kuti hurumende itipewo assurance kuti matrials kana kuti zvichazo amakuitwa mukutarisa mushonga wakabva kuchina iyo inonzi Sinopharm vaccine neimwe mishonga ichazotengwa kana ichazouya munyika medu meZimbabwe yekurapa chirwere checoronavirus chanetsa. Tirikuti tinoda kuti zvitange kutariswa pekutanga kuti safety yayo ndamuchumwa muchirongo chimwe efikesi kuti zvakakodzera here before wana weZimbabwe watanga kubaiwa majekiseni asati kuti ndazvitange zvaonekwawo zvavhenekwawo munyika medu munomu nokuti vamwari kuti zvakambovhenekwa kuchina zvakambovhenekwa kune imwe nyika sisi tikazvimbotanga zvambovhenekwawo kushanda kwazvo kana maefects awo kuipa kwazvo kuzvizvarwa zvezimbabwe
sei sangano renyu ratora nhano iyi chii chakonzera kuti muite izvi
magweta ezimbabwe lawyers for human rights akamirira nyika yese sezvamunoziva kuti magweta edu ese ane mandeti yakati koshei kubva kuvhumbunu kwamutasa kwecholocho plumtree kwatamandai kwese kwese zvinhu zviri kunetsa kuti hapana chambonyanyokosha kuti tichiro danho iri tiro danho iri nenyaya dzokuti tinonzwa kuti hutano kati miviri bodily or psychological integrity mwiri yedu haina kukodzera kungonzi izvi tingoteswe tingopiwa maexperiments kungonzi ha wana wezimbabwe ndo ari suppose kungopiwa maexperiments emushonga uyu saka we are refusing to be subjected to medical scientific experiments from anywhere tiri kuramba kungonzi mwiri yedu yevana vezimbabwe ndo inokukodzerwa kungonzi ha rekai timbovapai majekiseni awa rekai timbovapai mushonga wakati tiri kuramba tiri kuti ngazviteswe zvakanaka tione kuti mwana vezimbabwe anoreactawo zvakadi hatiri kuramba mushonga kwete ba tiri kuti ngatitestane tione kuti zvakamira sei sandizvo
mati manzwa mhinduro here kubva kuhurumende
mhinduro asitatava nayo tavanyorera takamirira mhinduro ende tinodavira kuti sinzi zviri zvinhu zvine upenyu hwevana wezimbabwe zvine muchirongo right to life zvine kodzero yeright to life zvine kodzero yeupenyu hwevana wezimbabwe tinozviti tiri 14 miriyo munomu tiri kuti ngatiite zvese izvi taudzana zviri pazvaendeswa pajekerere zvajeka kuti chiwani mushonga uyu wekabva kuchina wesino something uyu wakachena une maefects akati hauna maefects akati tiri kuti vatekese semagweta anyu ezimbabwe lawyers for human rights tiri kushanda nemadhokotera edu ekuzimbabwe association of doctors for human rights tiri kushanda nevana vezimbabwe ndinodavira kuti even vano muhurumende even vana vezimbabwe vanogovernance kuti ngativheneke mishonga inenge yapinda munyika medu kuti yakamira sei
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare nestudio 7 Masangano manomwe evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU akasangana nezuru achishandisa dandemutande akabuda negwaro raati kuendesa kuhurumende rine zvaanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa mutungamiri werimwe remasangano ari mumubatanidzwa uyu reatus vaobed masaraure vanoti chekutanga chakawiriranwa mumusangano uyu ndechekuti paitwe musangano wechimbi chimbi unosanganisira vamiriri vehurumende varayiridzi pamwe nevabereki chimwe chavanoti chanzi nevarayiridzi chigadziriswe inyaya yemihoro yavo iyo vari kuda kuti idzoke pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuamerica pamwedzi FOZEU ine masangano masere asi sangano rezimta harina kupinda mumusangano uyu wane zuro tichienda pamhepo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura
federesheni yedu yakanyorera gavhumendi ichikumbira kusangana nehurumende kuti tionesane kuti toita sei kuti zvikoro zvivhurwe dambudziko rataita nderekuti hurumende ndo isati yakusununguka kuti isangane nesu isu tinonzwa kudokwa dokwa kuti dai tagadzirisa zvinhu zvemhingamupinyi zvese zviripo kuti vana vakurumidze kudzokera kuzvikoro panguva inokwanisika vasarambe vachirasikirwa nenguva yekudzidza
makaendesa gwaro asi makambozoedza here kuti muwane mhinduro
Zino garatisi tuma nume kuno funza kute urumende ya sunguwa kusaka nesurimi wana ngoti wakuru awasatu wa wana nguwa kusaka na nesu
Federation yenyu ino lakuti zinu zifambi suwesei
Sasa garese tukuta arisira kuti kanatini wara hirizi wakasunguka wawane ufaksinate kwa kutuwa kwanza kuzokera kuwa basa chidzira utapuru wakuna kwa chikwereche COVID-19 wese wakasunguka wara hirizi wafaksinate kwa chikasa wakuti munuwesa anopinda msku ecosystem akwanise kutest kwa ziri regular waga wana wachikoro wara hirizi ni wamu wase wanushanda mzikoro Tata zenye moro ya tata garatisini zana na urumendi Tisida ya urumendi ya chumbi za kukaze sadambu ziko hiri Vara ilizwa zori wa mari yao ya YCP wa mnatuko hiji 18 ma ESC 540 Kutuma kwa nisi kuita basarabo no wakuru nisi kuita basarabo ni maso Tisari sawa zakari kuwani kwa kwe personal protective equipment Nesuimwe zese zakatarwa ni urumendi ma standard operating procedure Waka zunyori la leka kutisuwanu kwa mshukoro zose kuzira kutapu kira kwe kedenda le COVID-19 Uye zicho kupisira tisipote ade urumende ya ita kuti mihoro iri kupiwa vanhu vanoshandira urumende itese inoda kuti fananei zvisazoite sekuzviripo izvezvi kuti tinozwa kuti masoja nemapurisa vakawedzerwa mumuhoro vamwe vakutambira inosvika 33,000 tisingazive kuti varairidzi vati vapawedzerwawo here nenyaya yekuti hurumende haina wairi kutaurirana naye iri kungoita zvinhu zvaega totobva kuti vamwe vatinoshandira navo pamwe chitovashandira hurumende vakutambira mari nechitsama izvo tisina
Mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi wakambotaurawo here kana kuti uri kushandawo here nevana mazvikokota munyaya dzezveutano maererano nokuvhurwa kwezvikoro
hongu vanoshanda vanarashiremba nemamanesi tinoenda nenda kwavari tichitsvagaziwo kunyanya panyaya dzekodenda iri recovid-19 tichinzwawo advice dzavo ndozvizhi dzatinoshandisa patinenge tichisunga zvisungo zvedu isu hatina ziva yakatisimbei panyaya yezveutano wevanhu saka ndo vanototipa muono wekuti pazvinhu zvingafambise sei kuti kana zvikoro zvavhurwa tisazoputse upenyu hwevakawanda nenyaya yekunge tatadza kuchengetedza upenyu
sezvo hurumende isati yapindura munoita sei
tisaramba tichiedza nepesi patinogoda kuramba tichiriminda kuti inofanira kuti iwane kuaya tikasangane nesu asi tiri kufara kuti chisungo chatanacho chaakusvika pakuti tichatora matanho anosanganisira kukwekeredza zvatakamboita gore rapfuura tichikwekeredza hurumende tichienda naye kumatare tichikumbira kuti matare apindire nenyaya zvekuti patiri kutaura isu tiri kuti hurumende ngaichiita zvinodiwa kuti zvikoro zvivhure saka nyaya yekodzero yeeducation yevana ndo yaapo apo saka hurumende kana ichiramba yakatipira gotsi vana vari kupira gotsi havasi varairidzi iri kupira gotsi vana vechikoro vanokodzero yekuti vange vachiwana dzidzo muconstitution yezimbabwe hatizorege hurumende yedu ichive irresponsible future yevana vedu ichiramba ichiparara
imimi mune dete here ramunoda kuti dine nezvikoro zvavhurwa kana kuti hamutauri nyaya yamadhete kusvika zvimwe zvamuri kuda kuti zviitwe zvaitwa
izvezvi hatingatari madhete tiri kutoti dai hurumende yachimbidza chero nhasi chero nezuro dai takasangana takaonesana tinodiwa kusakakura inhaurirano nhaurirano dzoitwa toita zvisungo zvataita pamwe chete zvikoro zvedu zvovhurwa vana vedu vodzidza
avo vange vari mutauriri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare ne Studio 7 Nengo ye MPC Alliance vama kumborero aruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda kusanganisira dzekuratidzira pakambani ye Impala Car Rental nezvekutochwa kwatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori pane mashoko ekuti mapurisa akaridza pfuti asati avasunga Gweta ravo vaobeshava vanoti vakaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlochayo.
Akasungwa makomborero haruzivishe nezuro nemhosva ari kumupa mhosva dzinenge ina dzakasiyana siyana munoziva tikurarama munguva yekutya hurumende iripo iri kutya vanhu nenyaya kuti inenge isina kuiswawo nevanhu saka inogara yakatiza munoziva nyaya yekubambudzie munhu kana kuba chinhu chemunhu unogara wakatiza uchingofunga kuti munhu ari kunditevera ndo nyaya iri kutinetsa muZimbabwe yekuti hurumende iripo iri kutya vanhu saka iri kushandisa masimba ayo ainayo ekushandisa mapurisa ekushandisa makots kuti iite zvinhu zvainoda
munotarisira kuti vaharuzivishe vachamiswa riini pamberi pedare
kutaura kudai vaharuzivishe vakarara kushitokisi tikutarisira kuti magweta avo achafambisa mapepa kuti vakwanise kuenda kumatare edzimosva vakumbire nyaya yekupa mari yechibatiso asi tiri kutsutsumwa zvikuru nekuti pakatorira pfuti dzinotyisa ndo zvinonyanya kushamisa kuti hurumende ungaridzira mukomana mudiki makomborero pfuti vachimusunga zvinoshamisa zvikuru kuti nyika inosvika pakupererwa kwakadai toda pfuti dzinorira kucovid toda pfuti dzinorira kunhamo toda pfuti dzinorira munyaya dzecorruption ndo kunofanira kurira pfuti ukoko tichidambura corruption ichipera tichidambura urombo huchipera tichidambura nzara ichipera kwete kuda kudambura vanhu vanohwira kodzero dzevanhu
asika vashachwayo vamwe vari kuti bato renyu kunyanya vatungamiri varo vanyanya kunyarara zvakanyanya zvakupa kuti vakawanda vechidiki nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vagume vapinda mukanwa mamupere vakada kuratidzira
musangano weMDC Alliance musangano wevanhu mukanzwa munhu wese anenge achitaura kwaanenge achitaura ukoko anenge anzwa kudana kwechinja nekuti chinja haasi munhu chinja evanhu chinja mhuri yeZimbabwe chinja munhu wese anoda shanduko muZimbabwe mukanzwa wese munhu ari kudaidzira nyaya yekuti ngakuve kune transformation ngakuve kune zvinhu zvakashanduka muZimbabwe zvinofambisa zvakanaka munhu wemusangano mutungamiri iyeye hakuna chinodzaka akanyarara
vamwe vari kutika vachamisa vanyanyawo kunyarara
president vedu Nelson Chamisa ndofunga muri kuona every time vari kubuda vachipa gwara renyika gwara guru ndine kuti vana vaZimbabwe ngavataure nerurimi rumwe vana vaZimbabwe ngavataure neshoko rimwe shoko rimwe ndirekuti muZimbabwe zvinhu zvinofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe vakabatana takatarisa gwara rimwe chete nekuti izvi zvekuti munhu anoti ndiri kwamainhingi nyika haifambi nyika inofamba kana vanhu vakabatana vari pamwe chete asi zvinhu zvinofanira zvigadziriswe muno muZimbabwe ndofunga takataura zvakanyanya kuti nyaya yeZimbabwe tofanira kunge tine kutenderana inonzi national consensus yokufambira pamwe chete tosimuka sevana vaZimbabwe ende zvatiri kutaura ndofunga maka last year paya patakaita anniversary takanyatsotaura zvakanaka kuti we are mobilizing kana tiri kukokana kuti tikwanise kushanda kana kurwira hurumende yevanhu tikwanise kurwira hurumende inoita zvido zvevanhu ndo yatiri kuda ndoinofanira kunge iri muno muZimbabwe
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 vanhu vanodarika mamirioni maviri vari mudunhu reTexas muno muAmerica vanonzi vari munjodzi yechando zvichitevera kudonha kwechando chakawandisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yedunhu iri mamiriro ekunze asina kunaka anonzi akonzera kuti matunhu akawanda emuAmerica asangane nedambudziko rekudonha kwechando chakawandisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuRound Rock mudunhu reTexas vaNigel Gombakomba vanoti kusamira zvakanaka kwekunze uku kwakonzera kuenda kwemagetsi izvo zvakakanganisawo magwenya anopomba mvura sezvo achishandisa magetsi kuenda kwemagetsi uku kwasiya vagari vave munjodzi yokufa nechando icho chinonzi chave kugwambisa mvura iri mupombi dzemvura mudzimba zviri kuzoita kuti dziputike vezvemamiriro ekunze vanoti vanotarisira kuti chando chakawanda chichadonha zvekare kutanga nhasi mumatunhu akawanda kusanganisirawo iro dunhu reTexas jonga kandemiri abata vagombakomba kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
zvakaitika zvezvokuti pane snowstorm yakatanga paweekend apa muswe sandi maniru. Saka kudona wakaita story ye yakavhaya tingura markets ende mu state of Texas markets acho anga siri kuri pedu counter shit demand yanga iri kutwa nevanhu because snowball yakatanga vanhu vakakwatanga kuita sekushandisa mahiti avo vachikwidziridza saka state yezemanji demand yanga yakwirira apa supply yacho vanga vakugara iri shoma because muTexas hakunyanyo tonhora zvakadai saka yanga iri unprecedented events. Yeah, so zvakaoma. Saka kubvira Sunday manje katatisina markets. Most people markets angaenda Sunday manheru. Inini ndakatotanga kuzvinotisa just after midnight. Ende kwatinogara kuround rock. Markets angasiko kubvira Sunday. Up until nezuro masikati ndopatakazoona markets atidzoke imbichana. But dzimwe nzvimbo dzakangosiyana-siyana havasati vane markets. Dzimwe nzvimbo ari kuti akauya ombodzimwa. Nekuti vanogadzirisa magetsi mustate vari kuti varuda kuita load shedding kuti vakontrole sezvo magetsi acho ari mashomo.
Kunyaya yemvura yekushandisa nekunwa tinonzwa kuti yakakanganiswawo zvakare nekuenda kwakaita magetsi. Muri kuita seiwo nenyaya iyoyo?
Iya, saka system yacho zvese zvingoiconnected. Isusu kumaraini kwangu chakaitika ndechokuti magetsi paakadzoka tada kutofara kuti magetsi adzoka. Patarabha tanotisa kuti mvura manje yaenda yakatanga kuita low pressure. Saka chiri kuitika zvinhu tu chekutanga ndechekuti mudzimba dzatinogara isi kana uchitonhora sterek mapaipi emvura aya anogona kufuriza. Saka naafuriza kudaro mvura ichafamba mudzimba. Saka ndochekutanga chiri kuitika. Ndechechipiri chiri kuitika futi ndechekuti since magetsi anga ari kuyanosevwa sevwa panangu mawater plant station right kunenge kuchiti mvura inotanga yambocheneswa isati yaendeswa kudzimba. Saka mawater station iwawo manje akarohwawo futi nechando zvokuti magetsi avo angasiri kushanda ende manje kuti mvura itange yacheneswa zvanga zvaakunetsa. Saka mawater plants iwawo angasisiri kuendeswa mvura nekuti mvura inga yakasviba. Saka combination yezvinhu tu izvozvo yaitawo tichi mvura futi itange kunetsa. Saka chakaitika in my experience nezuro ndatoona kuti apa tisina mvura zvanga zvaakunetsa manje kuti saka vanhu vanonwa chii. Chiri yekungoshandisa mumba uchiroda kubika anything you can think of chinoda mvura unengozisina. Ndakaita rumbo rakanaka rekuti ndine shamwari yangu vanoshanda naye kubasa. Kumba kwake kwanga kuine magetsi nemvura sezvo vanhu vanogara padhuze nechipatara. Saka vanhu vari kugara padhuze nezvipatara kana kumapurisa kana mafire station magetsi ikoko haasi kuendeswa nekuti icritical infrastructure. Saka ndaona kuti mvura yanetsa ndakatotaura neshamwari yangu tichamai. Unotomboya uzotora mvura saka akatozadza zvikuku nechichi badanga iri nguva mvura yekuti endisi tokwanisa kungonwa nekubikisa yekuzoda kungoshandisa shandisa kana mabathroom nekuzoita sei takatoona kuti rega tichitora snow yanga iri panze totanga kuiboilisa kuti inyungudike nekuti snowka inguva yemvura yakafriza.
Kanzuru yenyu kana kuti vemudunhu renyu vari kuti zvinhu zvinogadzirikwa riini?
Chiri kunetsa ndechekuti iyo system yacho yemagetsi inonyanya kurohwa nechando. Saka chando chatiri kuona ichi vari kutarisira kuti pane imwe storm iri kuitika nhasi futi saka pachadonha futi imwe snow nemvura inenge yakakuamba iri ice. So vari kuti nhasi kune chimwe chando but kana matemperature azotanga kudziya iyo snow neice yakunyukudika. Saka tiri kutarisira zvokutona naFriday kunenge kwava kuti dziire mbichana zvotanga kunyungudika. Izvo ndo zvinozobatsira kuti masystem manje achiita back up because anenge asisiri kurohwa nechando. Saka I think tirikutotarisira kuti maybe kunana Friday Saturday Sunday paweekend apa maybe that's when things will normalize.
Avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri mudunhu reTexas vanigel gombakomba vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari kuround rock kuTexas muno muAmerica. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimbabwe Republic Police inoti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakafira mumvura mumwedzi wandira gore rino zvichienza niswa nevanhu makumi manomwe nemumwe vakasvira mumvura muna Ndira 2020. Vachinyora patwitter pavo mapurisa anoti vanhurume ndo vari kunyanya kufira mumvura kupfuura vanhukadzi vachiti mumwedzi wandira gore rino vanhurume makumi mana nevapfumbamwe vakafira mumvura zvichienzaniswa nevanhukadzi gumi vakafira mumvura mumwedzi uyu. Zimlife.com rinoti dare repamusoro rehigh court raudza kambani yeEconet Wireless kuti iregere kutumira vanhu mameseji pamusoro peuwandu hwevanhu vari kurwara nevari kushaya nechirwere checovid-19 zuva nezuva sezvayange ichiita isina kukumbirwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinongoti magadi magadi zvenyu muri Zimbabwe tiri pano paSouth Africa kuyei kutambura todiko kutambura taomeserwa muZimbabwe umo taomeserwa zvona zvisiri kuwanika mabasa asiri kuwanika zvoti necorona iyi hama dzedu dzofa ngenzara kumusha iyo dzivhurirewo dzishande.
Makadi makadi restudio 7 vana mukoma Jonga vana mukoma tananuka wande iso tiri kuno kuzaka paveza pajinji kapo tanyutavo pari maringe nembeu yatakapiwa nezanu PF ndiyo yatakapiwa nezanu PF haina zvainota inongoita mabarwa asina vana rwati dzinenge dzingori sumborume waita nyunja tatopiwa nzara nembeu yatakapiwa nezanu PF mbeu inonzi ada ndokunyunyuta kwedu tiri pano pazaka.
Makadi iko pastudio 7 ndaida kupindirawo zvangu komiti vaitaura kuti paMDC Alliance EMDCT vakadzi vachamisa vese vakadzi vechi veMDCT haizvo zvatinei nazvo zvose izvozvo isisu kana tienda kumavhotsi hatitariri zvokunyorwa kunzi MDC kana kuti pakanyorwa kunzi MDC Alliance kana pakanyorwa kunzi MDCT hatizvitariri zvose izvozvo tichotara picture iri pa bepa rokuvhotera iya ndo ratotarira kana zvichembera zvinogona kuverenga zvongotarira pakaita pane picture yachamisa chete chatongodzira nacho isu panguva yekuvhota hatitambisi nguva tichichiverenga teitambisira umwe time totarira picture chete ndo tongotarira kuti pane picture yani tichingoda pane picture yachamisa chete ndopete chimbisa x ipapo saka zvakomiti izvo ndizvokutionana kumaelection 2023 ikoko ndokwatoonana ikoko.
Makadini westudio 7 makadini makadini muriko here isu kuno tinofara dambudziko munyika yedu vavharira anhu covid vaakuhwanda necovid varoda kuti ubose neirege kukambena nekuti ndiwo mukana wavo naiwo vavasarega vachitambudza vanhu mukati menyika yavo.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zvokuzogara rufuse hazvizoita James Chimombe nekambo kake mavanga sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi nevasere 1418. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muZimbabwe haishandiswe pavanhu muZimbabwe. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda. tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi ivai nisu zekare manero ya nasi apo tichukupa ezezimwe na uu ini ndini tanuno kawande njiri Washington DC ni chiti moswera zakanaka.